Vashtaura nestudio 7 mushure memusangano westanding committee yebato ravo waitirwa pamuzinda webato iri mutauriri weMDCT vaObert Gutu vati misangano iyi ichaitwa nechina.
Havana musangano muswe china kusera mangwana. Misangano miviri wokutanga unenge uri wenational executive. Tinakoti muchirungu inonzi extraordinary meeting yenational executive. Ichingopera kuita extraordinary meeting yenational council. Misangano iyi ndingakuti donzo rayo ndeyekuti ikwene mvere kuti pari zvinhu pane zvakanyanya zviri kutaurwa nematori venhau zvetiri kuverenga mapepa nhau zviri kuda pasocial media kuti vanhu vari kunetsana neMDC navice president vari kunetsana pakuti ndiani ari acting apa pane vamwe vari kudhonzera uko pane vamwe vari kudhonzera uko pane vamwe vasiti hatida alliance pane vamwe vanotoda alliance ndozvatinongoverenga zuva nezuva mapepa nhau zvatinongoverenga zuva nezuva muma WhatsApp iwo angotekeshera. Saka zvine zvida kuti sevana vemhuri imwe mhuri yasave togara pasi toti vedue ngatipidziranei pachena kuti tione kuti gwara ratinofamba naro nderipi nokuti pari zvino inenge yava hanzi njake njake.
Vagutu vabvuma kuti vatevedzeri vavatsvangirai vaviri vanoti vaElias Mudzuri namuzvare Tokozani Kupe havana kupinda musangano westanding committee uyo washevedzerwa navaNelson Chamisa avo vari kuzviti ndivo vakazodzwa navatsvangirai kuti vafanobata matomo avo uku vamudzure vachiti ndivo vakabatiswa chimuti. Vagutu vati musangano yechina yakatarisirwa kufambiswa navaLove More Moyo avo vave nenguva yakati kuti vasiri kutsika pamuzinda webato reMDC kuburikidzwa nemakakatanwa ari mubato iri.
National Council inocheiwa naNational Chairman vemusangano. National Chairman vedu ndi Honorable LoveMore Moyo. Vachitevedzerwa naHonorable Morgan Komichi ndo Deputy National Chair. Saka izvo zvitori mubumbiro romutemo kuti National Council inogara iyo in terms of our party constitution. Ichicheiwa na chair, the national chairperson.
Asika iko zvinezvi vamoyo vacho havasi kutsika paHarvest House, asi musangano wanzonoitwa paHarvest House.
Ndisingazivi kuti vati havasi kutsikapo here nokuti pandakanzwa nguva yapera vaitaura ivo kuti vanga vasina chifambiso. Saka ndofunga ndakazonzwa zvinzi vagadzirisirwa nyaya dzetransport. Nokuti munoziva kuti vamwe havagari munomarareka. Isu vari munomarare zvinotiita nyore nokuti chiro usina mota zvinongofamba netsoka kusvika paHarvest. Zvino ivo vanogara uko kumatovo vatevererei nesau. Saka vachitiwo vakamboita dambudziko remotikari yavo yanga yaita iproblem. But ndakanzwa zvinzi dambudziko iroro rakagadziriswa. Zvokuti vakwanisa kuti vakwanisa kuita sei kufamba.
Vagutu vati musangano wechina wakatarisirwa kufambiswa navaLove More Moyo avo vave nenguva yakati kuti vasiri kutsika pamuzinda weMDC kuburikidza nemakakatanwa ari mubato iri. Hatina kukwanisa kutaura navamudzuri muzvare Kupe navamoyo kutinzwe kuti sei vasina kuenda kumusangano washevedzerwa navachamisa uyu uye kuti vachapinda here misangano yanzi ichaitwa nechina. Zvichakadai sachigaro weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vati vanogara vachitaura navatsvangirai vakati vachamisa ndivo vakafanobata matomo avatsvangirai. Vachidziva vatorawo mukana uyu kutsoropodza vagutu vachivapomera mhosva dzakawanda dzinosanganisira kutsigira rimwe bato risiri reMDC uye kutaura mashoko asina kunangana negwara remusangano. Vachidziva vati nyaya yavagutu inofanira kuzewa pamisangano yemusi wechina. Asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi hazvina maturo. Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika dzinoti kusawirirana kuri muMDC kunopera chete kana vatsvangirai avo vari kurapwa chirwere chegomarara vari kuSouth Africa vakataura nemuromo wavo kuti akafanobata matomo avo ndiani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.